mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 31 Chivabvu 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo yeparamende inomirira Zengeza West vaJob Sikala vanoti mapurisa ari kuvanza chokwadi pakufereshata nyaya yokutsakatika kwamuzvare Moblessing Ali webato RCCC. Chikwata chinobva kuAfrican Parliamentary Union chiri muZimbabwe kuona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakadini kuti musangano wayo uitirwe munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti murume anonzi ndiye akapedzisira kuonekwa ana muzvare Moblessing Ali Pius Jamba haasi nhengo yebato reZANU-PF sekutaurwa kuri kuitwa nevamwe vanhu. Nhasi chipiri muzvare Moblessing achasvitsa svondo kubva zvaakatsakatika uye hapana anoziva kwaari kana kuti mupenyu here. Vanyati vanoti vanoyambira veruzhinji kuti vasataura zvavasingazivi vachiti vanhu vanofanirwa kurega mapurisa achifurefeta nyaya iyi zvakanaka. Muzvare Moblessing Ali vanozivikanwa semutsigiri mukuru webato reCitizens Coalition for Change muchitungwiza, ukuwo Jamba nemukoma wake Simba Chisango vachizivikanwa sevatsigiri webato reZANU-PF vanonzi vari kukonzera kurohwa kwevanhu vanotsigira mamwe mapato munzvimbo iyi. Vanomirira Zengeza West muparamende vaJob Sikala vaudza Studio 7 kuti gwaro kuvatori venhau rakabudiswa nezuro nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati rizere manyepo vachiti mapurisa anofanirwa kutsvaka nekudzora muzvare Moblessing Ali kuhama dzake.
Chokutanga Paul Nyati ari kunyepa kuti Moblessing Ali anga achidanana nomukomana anonzi Pius Jamba. Inhema dzakiretwa navanhu vanoda kuti vavanze chokwadi nokuti kwanga kusina zvinhu zvakaita seizvozvo. Kechipiri, Paul Nyati anotaura iye achiti pakauya Moblessing pachibhanguza akanga ane mbwa yake. Uyu Jambwa akanzi akatsamwiswa nembwa yaMoblessing akaipfura nerekeni. Rekeni nobva yapotsa imbwa yanokubva yandopfura mumunhu. Kwaizvadaro nokubva atanga kurwisana naMoblessing nokubva vaenda murima nokubva vasakachaonekwa zvachose kusvika nhasi.
Vasikala sei muchiti mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vari kunyepa?
Aya ndoo manyepo nokuti pakaitika zvinhu zvose izvi zvakaitika vanhu vazhinji vachizviona. Kechipiri inyaya yokuda kuzama kuda kuchenesa vanhu veZANU-PF paari kutaura iye achiti Simba Chisango haazivi kuti chakaitika chii uye hanei nenyaya yokushayikwa kwakaita Moblessing Ali. Nyaya iripo inofanira kuzikanwa nenyika yese yeZimbabwe ndeyokuti Simba Chisango naPius Jamba varume ava nevamwe vavo vanga vachishungurudza vanhu vachiita nyaya yevhaiorensi yavanga vachiitira vanhu veCCC neveopposition vanogara kunyatsime. Vane nyaya dzakawanda dzakaripotwa kumapurisa, dzimwe dzacho dziri kumadare edzimhosva kuchitungwiza Major Sir Scott. Kuna vanhu vakavhuniwa maoko, kuna vanhu vakakuvadzwa nana Chisango ivava naJambwa. Jambwa anova iye munin'ina waSimba Chisango uye Paul Nyati anoda kureve nhema kuti kwa Jambwa haasi weimwe political party. Ataura naye here? Hanzwanani kuti Jambwa haasi wepolitical party yeZANU-PF? Isu tinogara kuno kuchitungwiza hatiudzirwe zvinoitika kuno. Tinozviziva nokuti tinozviona zvichiitika uye tinoziva vanhu vese varikuita nyaya yokuponda vanhu kuno nenyaya dzomusangano. Ava ndivo vanga vari masikiro nyaya dzekuponda vanhu veopposition veTPC kunyatsime. Ende jabwano zikana nomunhu wese, ndinoda kuti imimi ritange mushande renyu riende ritumire mumwe mutatu wenhau wenyu aende oga kwachibhanguza kunyatsime andoindavhiwa vanhu vari mudzimba dzavo navamwe vanhu vanongofamba mumarai kuti vanhu ava vanovaziva sanani.
Saka munofunga kuti vanyati vangava vanoita izvi chikonzero chiri chei?
Izvi zvaita nyati kuda kuru defender bato vanhu vebato rikuita violence muno munyika. Zvanatsokutadza pachena kuti Ponyati haana kutaura somumiriri wamapurisa asomumiriri webato kuda kudzivirira kuti munhu asi webato iroro iye achizikana nomunhu wese kuno kuchitungwiza kuti jambwa ndomumwe wevanhu vematerorisi veZANU PF vanofamba vachirova vanhu vemaopposition mumusha wedu wemuno wechitungwiza. Zvinonyadzisa statement yatarwa iyo, inonyadzisa. Manyepo ega ega atarwa naPonyati achida kudefenda ZANU PF vachida kuita zvokuti jambwa akaita zvinhu izvi ega. Iye moblessing alanozikanwa nomunhu wese muno muchitungwiza kuti uyu muactivist weTPC, munhu wanga akamirira TPC kuno anozikanwa nomunhu wese, ngavatiudze vatisvaki vatitedze kwaari moblessing pachinamo chenonsense zvaari kutaura izvi.
Inini sesagweta uyezve semukuru mubato reTPC muchaita sei nenyaya iyi? Chii chamuri kuronga?
Hatisi kuzonyarara kusvika taziva kuti moblessing ali ari kupi. Uyu anonzi Pius Jambwa akatiziswa nezuro manheru musure mokunge aita umwe umbavha ukokoko apa apindira vanhu akaita iya inonzi robbery. Saka akatiziswa navanhu veZANU PF vachiti unogona kusungwa. Pakanoripotwa nyaya iyi chisango akatozwa namapurisa kuti tinoona kuti munina wako Pius Jambwa auye pano nokuda kwenyaya yekunyangarika kwamoblessing ali. Vazwa kudaro vakaronga utatize nasiponyati akubuda achinyepera vanhu kunzi Jambwa namoblessing vakanyangarika vese manheru iwavo vatorana vakaenda kwasingazikana kuti vari kupi. Kune mhaka yei Ponyati achida kutamba nepfungwa dzavana veZimbabwe? Izvi zvinotaridza kuti muno muZimbabwe maitire evamwe vanhu saya ari kuita Ponyati aya haasi kufadza zvikwagwa zvomunyika meZimbabwe.
Avo vange vari vanomirira Zengeza West muparamende vaJob Sikala vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Tabatawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vakati havangatauri nesu pamusoro penyaya iyi sezvo vave kumba kwavo uye vachiti havasi kunzwa zvakanaka. Tinovimba kuti vachanaya havo nekukurumidza. Mutauriri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa nezuro vakaudza vatori venhau kuti bato reCitizens Coalition for Change rinofanirwa kurega mapurisa achiita basa ravo. Munyori mukuru wesangano reAfrican Parliamentary Union vaED Gado Bobaka vakasvika muHarare nezuro masikati kuzoona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakadini kutambira vaenzi vedzimwe paramende dzenyika 41 chete dziri kutarisirwa kuungana muZimbabwe muna Mbudzi. Misangano iyi inosanganisa vatungamiri nevatauriri vedziparamende dzemuAfrica vachizeya nyaya dzebudiriro munyika dzemuAfrica. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kutamba nenguva nemari yenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 naDr Pedisai Ruhanya.
Chekutanga ndechekuti maparamendi omuAfrica haana simba. Matongerwo anoitwa nyika muAfrica dzinotongwa ne anonzi the executive arm message. Usually the presidential arm message. Mugrinda kata for Nigeria. But I refer to Nigeria, Paranusianishar. As one of them is Yamabata, Ninga Chitwa, Ekwanana Abacha, Aitwa, Nira Kumichu, the drama in Nigeria. Uganda kana kuti Sudani munoona mune mishonga iri mumauti achitora power paramendi iye inenge irimo inyika shoma shoma dzine paramendi dzinoshanda dzakafanana nenyika yakaita seSouth Africa paramendi yayo inoshanda and then president yayo anototevera zvinotaurwa muparamendi but muno muzimbabwe mavari kuuya paramendi haina kana basa rainoita mumwe munhu anotonga ndipresidendi nemauti ake Niwani wa shuma shuma wamu wa sina kutu mbukutirwa Niwani wa shitunga Pala mende ainaja ino kwa nda kuita Mene kume matambuziku waka wanda sere gaiti kwa mbukutu mbukutu
Matambuziku wa mbukutu uraka fana nani api
Pala mende ainaja batira mkatara nyade kukura uunti Atina kuna pala mende yaka batira sere katara my election Aneta kubati 20,000 kushikana nasi My election dhuri kubati anoneta Ati pala mende nge hichiko zira seyo Yimba uri nogadzira mutemo inogadzira mutemo kuti maiteke nato birwa kana ndiri gadzira mutemo kuti zvabvite zvakanaka saka paramendi muAfrica especially munyika dzinohutoni hohudibidoga
mune nyika here dzimwe dzamunganongedzerawo muAfrica dzinofamba mufambiro uyu wamuri kutaura
zvakafanana paramendi yekurachia nechakati tinadiketa hondo angomuka kuti pai mangwana ndaita zvakati kana mune Zimbabwe zvamupei zvinongomuka Parliament of Union Shaka Mutanga, Nova, 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 Nova,
Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova,
Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, vachidyava chitofara zvavachita mamafiri zhongo vari munombo vasina zvezvinobatsira sezvandataura kuti nyika yakafanana nebotswana yakafanana kana zambia yakafanana kana malawi tikamestend maparamendi wayo anoshanda because tinoona vachita mutemo wekuti zvakati hazviiti zvakazvinoedza nyika dzakafanana naegypt makakubwa kuti paramendi yeegypt inoita nezvei mukuru wenyika Ya ni kachukua kana mnumzi baku Kana mwari wakambote ya urakuti Mzati mwati gogu nana na yafini Na yafini ya jawa kato zingwa mzani
Ata
Kana mchemu chao wesarzu Zingine tamuno kuti waise mchemu waka jeka kati ayuwa Mahutu hafu mwiri kuti nda mwishu matenge wenyika Shigika mzibabu election commission Ndi warukuru ya uguwa ye chukui Kimunano vemba teta saru wanime zi 7 months kuti mzibabu hindi election Muno mweta kutu go Riva kuru wakuru wemauto Anupindu ya mwesu matonge wenyika Iyo pala mendi hili poti na shumi Tata Chimzanga anoche kuzima alize yika Pati na shumuda Chabuda fana kare shumuda pamuza na mwenye Heta shuwa kuti Wano ulia wongo kuzana La kutendere wana Wajitara shumu nyefa Azini na drapo hapa na chambro
Nyanji mwenye ya jeze matonge wenyika Dr. Pedisai Ruhanya Vachitaura vari parunare ku Harare na Evans Zininga we Studio 7. Zvina fundo Eliot Masocha avo vari kushanya kuZimbabwe vanoti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvoupfumi vachiti vanhu vari kuratidza kutambura muzvina fundo Masocha vanoti vanhu vazhinji vari kurarama nekutengesa zvinhu zvakasiyana siyana vanoti zvinhu zvichaomesesa zvisati zvaita nani vachikurudzira hurumende kuti irambe ichirwisana nekupedza huori munyika
ndiri kuona zvinhu zvichienda zvichioma mavonero andiri kuita tichiona kuti mabhazi aringe ari kukwidzwa kubvira musoro wajuni 1 zvekare peturo iri kudhura chaizo saka kudura kune chao petro kune kuchikwidza zvinhu zvichidhura masupermarkets ukaenda umu angova ma thousand zvokuti ukaona zvinhu zvaunenge watenga nemari inosvikana kuma 30,000 zvinenge zviri zvinhu zvishoma chaizvo saka vanhu vari kuomeserwa noupenyu muZimbabwe kunyanya nyanya nokuda kwehondo iri kuitika kuukraine yatiri kuona kuti russia yeke zvine iri kunzi yaakuvhara zvinhu zvaazvitengesewa neukraine zvakaita segorosi zvakaita sesogamu zvichazenge zvichiramba zvichiomesera nyika dzimwe dzakaita sana Zimbabwe
kana makatarisa zviri kuitika maniro akaita zvediko zvino chii chamunoona chichaitika pa munyika mu
chichaitika ndechokuti zvinhu zvakaita sechingwa zvinhu zvakaita kana even sepeturo zvicharamba zvichikwira kukwira kwazvo kucharamba kuchiomesera vanhu upenyu hwavo kwete muZimbabwe chete asi kunyika dzimwe dzisingakwanisi kuzvigadzirira zvinhu zvadzo saka ndiri kukurudzira vanhu vomuZimbabwe chaizvo kuti pese pese panei paita dambudziko ngavazame zvachose ngatizame savanhu kuti tione kuti tingazvigadzirisa sei zvekare padanho ratasvika irori iriro kuti zvinhu zvicharamba zvichioma ndepo kuti isu ngatidzidzisane nzira dzokugadzira mari ngatidzidzisane nzira dzokuchinja mari iyoyo nokukasira kuti iinde kuufumi nokuti nhamo iripo inonyanyisa kuvapo kana tiine zvinhu zvatisingakwanisi kuzvigadzirira isu toga nokuti tinoona kuti mari yedu iri kuruza simba yeZimbabwe dhora iyoyi iri kuramba ichiruza simba kuruza simba kwacho kunozoita kuti tide mari yakawanda inenge ichizotenga zvinhu zvakaita samagetsi inenge ichizotenga zvinhu zvakaita seus dhora racho rinodiwa kuti tenge zvimwe kunze kwenyika
iyo hurumende chii chaingaita kuti zvinhu zvikurumidza kugadzirika izvi
hurumende inofanira kuita chinhu chihombe hombe chainofanira kuita kupedza huori hunenge huripo hurumende inofanira kudzidzisa vanhu pamwe chete nokudzidzisa ivo pachavo kumusoro kuti aiwa maproblems edu aya ngati atidze kuagadzirisa toga pachedu togadzirisa sei kana tashayiwa tingati isu mafuta okubika aya hatingaagadziri here namafuta enzungu
ko ivo vanhu pachavo munoonei pazviso zvavo
ndichitarisa pazviso zvavo ndinoona kuti ndinoona kunetseka kwanekuchiita vanhu nokuti kana paunofamba unoona vanhu vanenge vachimbotengesa posi pavanenge vachimbotengesa unoona vanhu vanenge vamwe vanenge vachikukumbira mari vanhu vari kunetseka chaizvo nokuti kuwana mari yacho yokutenga zvinhu zvavakudhura zviri kunetsa vanhu kuziva kwetoza kuti mabasa hakuna vana vari kukura vachibuda muzvikoro vamwe havazombofa vakawana mabasa tikasimbirira isu dzidzo yedu yomuZimbabwe kuti idzidzise vana kuti ngavakwanise kuita kugadzira basa ravo voga ivo mwana wega wega unograduata kuyunivhesiti wadini kugraduata aine business plan maoko ake wokuziva kuti ini zvendichazoita nezvakati ini zvendichazoita nezvokuti ndichandogadzira chidhamu changu ndopfuwa hove dzangu ndotengesa saka tiri kuramba tichingodzidzisa vana dzidziso yokuti vandotsvaga mabasa mabasa acho asiko
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munewsday mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vanoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachasarudza mutevedzeri wavo wechipiri panguva yavanoda naizvozvo vanhu vanofanirwa kumira kusvika vamunangagwa vafunga kuita izvi vacharamba vanoti nhengo dzeparamende dziri kuti vamunangagwa vasarudze mutevedzeri wavo wechipiri anotsiva vakembo mohadi hadzina zvadzinoziva sezvo mutungamiri wenyika asingaudzwi zvokuita naani zvake Munyuzde makare mwine nyaya inoti Judicial Services Commission yaenda kutarera pamusoro re High Court ichiti inoda kuti vaimbo vamutongi amai Erica Ndewere vadzone motikari ye Mercedes Benz yavakapiwa vachiri judge. Judicial Services Commission inoti motikari iyi haifaniri kushandiswa kusvika dare re High Court rapa mutongo waro. Amai Ndewere vakadzingwa basa nemutungamiri wenyika gore rapera. Munyu Zimbabwe mukuru wesangano rinobatsira vanhu muZimbabwe Retro Care vaPeter McGichi vayambira kuti kuvisana pakati peRussia neUkraine kuchakonzera kuti vanhu muZimbabwe vaneseke zvikuru vachiti muZimbabwe vanhu vanoita mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu vakatarisana nenzara. Troke iri kuedza kubatsira nechikafu vanhu muZimbabwe vanopfuura zviuru makumi maviri nezvitanhatu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yenyu pastudio 7 vashamarari mose ini ndinoda kutaura hangu panyaya yokudzingwa kwomutungamiriri webato rinopikisa retribusi vanelson chamisa. Zvinhu zvinorerutsa chiremera chomunhu anonzi mutevedzeri wemutungamiri wenyika zvakaitika kuti munhu anodzingwa parufu. Isu tinozivana kuti tinoziva kuti pachigarisani chero dei mukavengana chero mukadini musi unonzi paitika rufu munhu unoenda kunochema munhu asi zuro makanga muchipopotedzana nenyaya yekudyisirana mombe mumunda. Saka kana zvichiitika zvinhu zvakadai zvichiitwa nomutungamiriri wenyika mangwana omira achiti isusu tinoda kurudzira runyararo hatina mhirizhonga. Aisi mhirizhonga here iyi? Chiratidzo chei chavari kupa pasi rose kunyika dzose kune maziso enyika? Chiratidzo chei chavari kudzidzisa? Kana mhaika ruma muenzi baba womusha vakagara pachituro wozonza baba womusha vachiti haini handitodi zvembwa dzinoruma vanhu, munoti vari kutaura chokwadi baba ivavo. Makazvionepi kuti munhu unodzingwa parufu? Ndatenda hangu.
Chikumbiro changu ndechokuti tisvitsirewo mashoko aya kuna purezidendi wedu vachamisa. Tisvitsirewo mashoko aya isi tine chichemo. Chichemo chedu chinoti dai purezidendi vabuda nguva ichiripo mumadhorobha vambopinda mumaruseva zvikuru sei masvingo yose vamboipoteredza sezvairi. Chishuo changu ndinofara inokunzwa kuti vachamisa vari kubhikita kunzvimbo dzinoti zaka nyika zvichindodzika kuna ana Devuri Reinshuku zvichienda mana Chivo zvichienda kuna ana Mwenezi Mutoko Buhera speciali ndikangonzwa kuti vari murambinda muti usina zita. Ndinofara zvisingaiti. Chemo chendinototi handizivi kuti tingachisvisa sei kwavari kuti vanzwe zvichemo zvevana vetriplec vanovasapota vanovatsigira vanoshuvira kuti dai vagona kupinda muofisi. Nzvimbo idzo dzedzo ndikanzwa kuti vasvika kwandinofara chaizvo. Naishoko irasvikawo kuna comrades vedu kana kuti purezidendi vedu vanelson Chamisa kuti vafambe matunhu emumaruzevha nana Mwenezi dzika kunoku nana Chiredzo checheche darono kana kuma kunoku mumachanganoko vakapoteredza nzvimbo idzi dzedza tingafara zvisingaitisi vana vavo vesisi. Ndatenda hangu.
Makadiko, makadiko pastudio 7 apo, makadiko apo. Ndine mufaro zvikuru sendetwa chikono chikono. Nyika yedu yeZimbabwe inoda kuti Mwari vapindire nekuti tatambura zvekuti kana ivo vari vekikuru kuJoni tinototya kutouya ikoko nenyaya yeZanupiefu. Zvokwadi Zanupiefu munangagwa unoti hurumende yake yakanaka kukunda iri kudenga. Hatizivi kana aitaura namwoyo wose mashoko akaita seiwayo. Ende ari zvechokwadi ari munhu anoziva Mwari here zvechokwadi? Nokuti hama dzangu kuzva Mwari chaiko hapana, nokuti vanhu munongopondana chamunopondanirana hapana, hauna kana chounowana muZanupiefu macho. Asi unongodzinja unoponda munhu kana kuimbuloiwa zviwa masoja ndee basa rode kudzire nyika. Kodo kuti unonoponda chimwe chizvarwa chezimbabwe otaura kuti nyika hurumende yangu yakanaka. Ngavandinorovaatombopuwa bhaibheri anyatsokuverenga chaiko kudzidziswa, ngaende kumachechi anodzidziswa nezveevhangeri yaKristu kwete zvaari kuita izvi.
Izo zanga ziri fungwa zevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu atina kwatakarere kera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dzomubatanidzo wavo Europe kana kuti European Union nezuro vakabvumirana kutemera Russia zvirango zvisina kunyanya kuomba vachiti vachangotenga mafuta ekufambisa dzimotikari anouya muEurope nengarava kwete anouya nepombi iri pakati peRussia neEurope. Mutungamiri wesangano reEuropean Union Vaclav Michel vanoti izvi zvichakonzera kuti Russia itengesere nyika dzeEuropean Union mafuta mashoma anoita chikamu chimwe chete muzvitatu. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa kwevana vezvikoro gumi nevapfumbamwe nevarayiridzi vavo vaviri svondo rapera, nhengo dzeparamende yeAmerica dzeDemocratic Party dziri kuedza kuita hurukuro nenhengo dzebato remaRepublicans kuti padzikwe mitemo ingaita kuti kutengwa kwepfuti kuomeswe kuitira kuti pfuti dzisawira mumaoko evanhu vasingakodzeri. Pane kusawirirana kukuru pakati pemapato maviri aya maererano nekudzika mitemo inogoshesera vanhu kuti vatenge pfuti. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo kuti tinzwe kuti sei mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachitadza kungodzika mutemo unoita kuti kutenga nekutengeswa kwepfuti kuite sekuomeswa vachishandisa masimba avo kana kuti executive order.
Mutungamiri wenyika anogona kusaina inonzi executive order. Pati problem ndiyo yekuti anogona kuzviita izvozvo pati kana zvisiri on bipartisan lines. Zvinogona kuzoheta chi nevamwewo vepato rake remadhemokrats, because problem iriko kade yekuti hasi munhu wese ane futi anofamba achishuta vanhu. Kune maspecific individuals vane matendencies where they can follow macomments avo avamunomboita musocial media mana se Facebook uko kunana Twitter Reddit nekumwe kwadaro kuti vanotaura vachiti chii kunana Instagram uko maerano nematongero enyika, maerano neimmigration, mapolicies eimmigration, maerano nemaimmigrants in particular or even vanhu vatema. There's this belief in zvatikuona futi ndezvekuti maRepublicans pachavo vari kupusha agenda iri kuti iyo there's kune inonzi replacement theory kuti maDemocrats ari kutraya kuwandisa vanhu vatema nevamwewo vasiri varungu kuitira kuti varambe vachivhotera. So chivi ichocho ndo chiri kutoita kuti vamwe vanhu vechirungu vaone kunge vari threatened, existence yavo kuti iri threatened. Ndosaka manje takuzoona maattack because vamwe varungu vari kufila kunge vari kuripeswa manje nevanhu vatema kana nemalatinos nevamwe vanhu vasiri varungu.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo yeparamende inomirira Zengeza West vaJob Sikala vanoti mapurisa ari kuvanza chokwadi pakuferefeta nyaya yekutsakatika kwamuzvare Mo Blessing Ali webato reTriple C. Chikwata chinobva kuAfrican Parliamentary Union chiri muZimbabwe kuona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakadini kuti musangano wayo uitirwe munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvikare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.